Vachibva kune rimwe dunhu remuAmerica rine vanhu vakasiyana siyana vanotambira maonero nemafungiro akasiyana vari kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vakafamba nzira yezvematongerwo enyika pakati pekuve munhu anoona kuti mutemo wateerwa here nekuve munhu anofunga nezveshanduko yemberi. Mutori wenhau weVOA Matt Dibble anotipa nhoroondo ino yandinokuverengerai ari kuAukland kuCalifornia. Amai Kamala Harris vachitaura kumusangano mukuru webato rawo weDemocratic National Convention vakati,
"My mother was a brilliant 5-foot tall brown woman with an accent."
Amai vangu vaiva mudzimai akachenjera, akareba, aine ruvara rwebrown uye aine matauriro akasiyana nevamwe.
Nyaya yaamai Kamala Harris inotanga mugore ravakaberekwa ra1964 mumisha yevanhu vakasiyana-siyana yakabudirira yemusan Francisco Bay Area. Vabereki vavo vaive vabva kure, Shyamala Gopalan aibva kuIndia naDonald Harris aibva kuJamaica vakasangana muBerkeley, California, umo vadzidzi vaviri ava vakasvika kuzodzidza pachikoro chepamusorosoro cheUniversity of California. Mumakore ekuma1960 Berkeley yaive nhongonya yekurwira kodzero dzevanhu pamwe nekurwira runyararo. Amai Harris vakati ndangariro dzavo dzekutangisisa ndedzekuendwa navo kumisangano nevabereki vavo vachiri mudiki. Muna 1970 muchato wana Harris wakanga waparara. Amai Shyamala Gopalan nevanasikana vavo vaviri vakawana imba yekugara yemuturikidzwa vachibhadhara rent mune imwe nzvimbo yemuBerkeley yaizivikanwa nerekuti Flatlands sezvo yaive nzvimbo yakatambarara. Amai Carol Potter ishamwari yaamai Harris yepahudiki.
"So they lived above the daycare center, above Shelton's daycare, in a modest 2-bedroom, 1-bath apartment."
Saka vaigara muimba yemudurikidzwa pamusoro pecrash pamusoro pe Shelton's daycare. Muimba yaive nemipanda miviri yekurara nemumwe chete wokugezera.
Shamwari yehudiki amai Potter vakatanga kusangana naamai Harris panzvimbo yavaimirira mabhazi aivatakura kuenda kuchikoro.
"We were the second class to desegregate Berkeley public schools."
Tisu takava kirasi yechipiri kusangana vadzidzi vemarudzi muzvikoro zveveruzhinji muBerkeley.
Amai Harris vakaenda kuHoward University, chikoro chepamusoro-soro chine nhoroondo yekutora vadzidzi vechitema vakazoenda kuchikoro chezvemitemo. Panguva iyo varume vechitema vaiiswa mumajeri nehuwandu hwakanyanya muCalifornia, amai Harris vakatora basa rekuve muchuchisi, basa raisatambirika munharaunda dzevatema vemuAmerica. Amai Potter vanoti,
"She wanted to go in and change things so that people weren't being prosecuted the way that they were based on systemic and structural racism."
Haida kupinda kuti ashandure zvinhu kuitira kuti vanhu vasangopomerwa mhosva sezvaiitika zvichienderana nerusaro raganda.
Muna 2002 amai Harris vakakwikwidzana nevaive gweta redunhu reSan Francisco kana kuti district attorney. Vanoita zvematongerwo enyika amai Andrea Jew Steele vanoshanda kubatsira madzimai ebato reDemocratic Party kuti vasarudzwe musarudzo.
"There had never been a woman district attorney. She was really an underdog. But from the beginning, she had something very special."
Kwakanga kusina kumbobvira kwakaita gweta redunhu rechidzimai. Aitova munhu aifungidzirwa kuti haahwine. Asi kubva mukutanga, aive nechimwe chinhu chakanga chakakosha zvikuru paari.
Amai Harris vakakunda musarudzo dzaive nemakwikwi akasimba idzi. Vakatanga kushanda vachiwedzera mitongo nenguva dzekugara mumajeri kune vanenge vabatwa nemhosva dzemhirizhonga, vachiisa vaya vanenge vakapara mhosva kekutanga uye mhosva dzisina mhirizhonga muchirongwa chavo chainzi Back on Track chaive chakanangana nekudzosera vasungwa munzira kwayo. Mushure mekusarudzwa segweta guru reCalifornia muna 2010 vakamanikidza mabhanga emuAmerica kuti abhadhare mari inoita $20 billion semuripo panyaya yekuti aishandisa nzira dzaive neutsotsi mukati mukukweretesa vanhu mari vakarwisana nekutengeswa kwezvinodhaka pakati pematunhu nevaiendesa vanhu muunhapwa uye vakakurudzira kuti kuroorana kuve kwakaenzana. Muna 2016 amai Harris vakasarudzwa kuve nhengo yedare reSenate muAmerica uko vakakasika kukwira sezwi rine simba munyaya dzekupinda kwevanhu munyika, nyaya dzeutano nekuvandudzwa kwemitemo inobata vasungwa vanenge vabatwa vaine mhosva. vachizivikanwa nemibvunzo yavo yaipinza munguva dzekuzeya nyaya mudare resenate nekukwanisa kwavo kuita kuti vatungamiri vabude pachena mumabasa avo, amai Harris vakave munhu aizivikanwa munyika yose. Asi pavaiedza kutsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika yemuna 2020, amai Harris vakanetseka kuti vabudirire zvichiwedzerwa nekusagadzikana kwevaivabatsira kutsvaga rutsigiro. Jill Juran vaibatsira amai Harris uye vanoti,
there's definitely been stories about high staff turnover, inability to keep talented people in her orbit.
Ichokwadi kuti paive nenyaya dziri pamusoro pekuwanda kwevashandi nekukundikana kwavo kuchengeta vanhu vaive neunyanzvi hwebasa.
VaBiden vakahwina vakadongwa kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vakakumbira amai Harris kuti vashande navo semutevedzeri wavo. Vaviri ava vakaenderera mberi nekukunda zvakaita kuti amai Harris vave mudzimai wekutanga uye wechitema kupinda muhofisi iyoyo. Vakatarisana nedambudziko rekukwira kwehuwandu hwevekunze vaiedza kuyambuka muganhu wekuchamhembe kweAmerica, mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Harris vakaita misangano nevatungamiri vemudunhu kuti vagadzirise kusagadzikana pamwe neurombo. Vakakasika kuve munhu akanangwa mune zvematongerwo enyika. Amai Kathy Wilmont, muvhoti wekucalifornia, vanoti,
she was supposed to be the one that was in charge of securing our border, and I don't even know if she's been down there yet.
Vaifanirwa kuve ivo mukuru anoona nekuchengetedzwa kwemuganhu wedu, asi handitombozivi kana vakambodzikako.
Amai Harris vagadzikana vakashanda senhumwa mupasi rose vachisimbisa nyaya dzerutsigiro nekupodza makakava. Uye mubasa rakaumbwa kuburikidza nekukunda zvimhingamupinyi nekupfurikidza zvaitarisirwa, amai Harris vakasimuka zvakare vakave mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika apo vaJoe Biden vakabuda mumakwikwi esarudzo zvakanga zvisina kutarisirwa. Nyaya yandakuverengerai iyi yabva kuna Matt Dibble, mutori wenhau weVOA News ari kuOakland kuCalifornia.